Mangwana na akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, gunyana 27, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotaura kekutanga pamusangano weUnited Nations General Assembly muNew York vachiti nyika yavo yakagadzirira kushanda nedzimwe nyika uye vachiti vanoda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
This is one example of innovation, creativity and homegrown solutions in addressing key developmental and economic challenges in spite of the continued illegal sanctions imposed on our country.
Sachigaro veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reAmerica anoti akagumbuka zvikuru kunzwa vaMnangagwa vachitaura avanoti manyepo pamberi pevatungamiri venyika dzepasi rose kumusangano weUnited Nations.
Maonero andaita nemanzwiro andaita havana kunyatsogosa nzeve dzangu inini zvandakaita kuti ivo sapresidenti vave vari vanoexpressa nezvemuZimbabwe world satellite.
Madzimai anorarama nekutengesera migwagwa kumasvingo anoti mapurisa ari kumbunyikidza pamwe nekutyora kodzero dzavo nguva dzose dzavanenge vachidzingwa mumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vachaedza nepose pavanogona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote musarudzo dzinotevera. VaMnangagwa vataurawo pamberi pemusangano weUnited Nations kekutanga vachitaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nevamwe vatungamiri muhurumende yavo. Blessing Zulu ari kuNew York anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakaudza vamwe vatungamiri venyika dzepasi rino kuti Zimbabwe yainge yazadzikisa zvimwe zviga zveUnited Nations kana kuti maSustainable Development Goals kuburikidza nekubatsira varimi kunyangwe hazvo vari pasi pezvirango izvo vati zvinofanira kuti zvibviswe.
This is one example of innovation, creativity and homegrown solutions.
Pane zvimwe zviga zveUnited Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, Zimbabwe yakwanisa kudzivirira nzara kuburikidza nekubatsira varimi nezvikwanisiro zvakaita sembeu uye zvekurimisa kunyangwe hazvo yange yakatemerwa zvirango. Asi tiri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe.
VaMnangagwa nevamwe vakuru muhurumende yavo vakatemerwa zvirango neAmerica nenyika dziri musangano reEU vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Vakativo Zimbabwe yakaita sarudzo dzakachena ikakoka vaongorori vesarudzo kubva kunze kwenyika.
In view of the fact that elections are an integral element of democracy, my country held the much anticipated harmonized general elections on the 30th of July 2018.
Tichiona kuti sarudzo dzakakosha pautongo hwejekerere. Nyika yangu yakaita sarudzo musi wa 30 chikumi idzo dzainge dzakatarisirwa nevakawanda. Ini nokuziva kuti panofanira kuitwa sarudzo dzakachena, ndakakurudzira vanhu vose kuti vabatane, vawirirane, vashande murunyararo kunyange vachisiyana mafungiro panyaya dzezvematongerwo enyika. Kuvhota nekuverekwa kwemavhoti zvakaitwa murunyararo.
Asi vakati havo vari kushishikana zvikuru nenyaya yekupfurwa nemauto kwakaitwa vanhu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu vachiratidzira vakati hurumende yavo iri kuongorora nyaya iyi.
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable.
Paka kanganisika hapo hapo pakaitika mirizhonga mushwa wani nyamavhuvhu. Izvi zvinhu zvakange zvisingatarisirwe uye zvatisingabvumirane nazvo. Commission yatakaumba kuongorora nyaya iyi ine nyanzvi kubva munyika nekunze uye yatotanga basa. Ongororo yavo ichatibatsira kuti tipete nyaya iyi nekukurudzirawo hutongo hwejekerere.
Panyaya yeminda vamunangagwa vakati hapana kudzokera kumashure panyaya iyi uye vatema vacharamba vaine ivhu ravo.
The land reform program is irreversibly behind us.
Nyaya yokuendesa ivhu kuvatema haikwanise kuti idzokere kumashure.
Vakativo chido chehurumende yavo kuona kuti upfumi hweZimbabwe wasimudzirwa.
Emboldened by the dreams, hopes and aspirations of our people, and in tandem with the United Nations Agenda 2030 and African Union Agenda 2063, we have outlined our vision.
Tichifambira nawo nedonzvo United Nations Agenda 2030 nere African Union Agenda 2063, takwanisa kubuda negwara rezveupfumi rekuti vanhu vakwanise kutambira mari inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu pamwedzi. Izvi zvichabatsirawo mukuumbwa kwemabasa nokurwisa nyaya dzeurombo uye kumisa nyaya dzeuori. Zimbabwe yagadzirira kuzvidzana nedzimwe nyika.
Vamunangagwa vakativo United Nations inofanira kuvandudzwa kuti nyika dzemuAfrica dzigare padare reSecurity Council.
The United Nations and its organs require to be democratized. We join the call for Africa to be represented in the permanent category and to have increased representation in the non-permanent category.
United Nations nemapazi ayo inofanira kuvandudzwa. Tinoda kuti Africa ive nevamiriri mudare reSecurity Council. Izvi tinoda kuzviitira kugadzirisa nhoroondo yokudzvanyirizwa kweAfrica nokusiyiwa kwainoitwa pamatare ekuzeya nyaya dzakakosha pasi pose.
Mutungamiri wenyika akativo anoda kuti nyika dzakaita sePalestine neWestern Saharawi dziwane kuzvitonga kuzere. Akaende rombera achiti mabhanga akaita seIMF neWorld Bank uye sangano rekutengeserana reWorld Trade Organization anofanira kuvandudzwa kuti nyika dzemuAfrica dziwanewo chouviri. Vamunangagwa vakativo nyika yavo yakagadzirira kuti idyidzane nedzimwe nyika pasi pedingindira ravo rekuti mikana yavhurwa muZimbabwe kana kuti Zimbabwe is open for business.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
Zimbabwe yakagadzirira kudyidzana nedzimwe nyika uye yakagadzirira kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzezveupfumi kuti ikwanise kuita izvi.
Mutungamiri wenyika uyo ari kufamba nechikwata chinosanganisira gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube uye gavhana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ari kutarisirwa kusimuka nhasi kubva kuAmerica akananga kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muNew York, ndini Blessing Zulu.
Tichiri panyaya iyi, sachigaro weMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa mudunhu reAmerica vazvidzai ruzvidzo vanoti vakagumbuka zvikuru kunzwa vamunangagwa vachitaura vanoti manyepo pamberi pevatungamiri venyika dzepasi rose. Varizvidzo vanoti kuti vamunangagwa vati sarudzo dzakaitwa murunyararo asi vanhu vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti masoja zvinoratidza kuti kutaura chokwadi kunovanetsa. Tanonoka wandi weStudio 7 abata varizvidzo kuti tinzwisise maonero avo.
Maonero andaita nemanzwiro andaita havana kunyatsogutsa nzeve dzangu inini zvandakaisida kuti ivo sapresidenti vave vari vanoexpressa nezveZimbabwe cross the world at large.
Chimwe chezvavataura chamusina kufana nacho ndechipi?
Sandirwadza kutaura kuti Zimbabwe yede peaceful pre and post election. Izvo tine maZimbabwe 7 vanouya kuzvitaura kuti vakafa musi wa 1 August. Tichangobva mukuita maelection kwandiri haisi peace iyoyo. Was not peaceful at all, especially after the election there was no peace. Uyezve panyaya yeland reform vati havakuzodzokera shure panyaya yeland reform. Yes, hazvina kushata kuti vasadzokere shure panyaya yeland reform, asi chinoita kuti isusu tive tinogununa kuti panofanira kudzokerwa shure ndekwekuti the way land was given to the people. Hazvina kunaka zvakaitika. Tinoona paine vamwe vane more farms than others. Tinoona paine vamwe vane more land than others. Panotodiwa audit ipapo ndokudzokera shure kwandiringa ndichifunga kuti vanofanira kuita. Kuti ngavadzokere shure vanonyatsotarisa kuti zvinhu zvakaitwa nemazvo here. Zvinhu zviri zvakaita here kuti land haina kugwewa mune zvakanaka. Kune vanhu kuwana land yakawanda yavasiri kushandisa pari zvino. Nguva vataura kuti we got enough food. Yes, vangati vane enough food. But that food is not for everyone. Kune vari kutoita kutopema izvezvi kuti vawane food.
Vataura zvakare kuti kubva zvavapinda pakutonga kwava nokutonga kwakasununguka zvishoma.
Kutonga kwavaita kunga kwavari kunonzi kutonga kwakaita kuti kusununguka. Asi kana tichiwana maelections anonzi aitwa maelections final president and those elections are disputed hapasisina jekerera.
Munoti nenyaya yokuti ivo vakumbira kuti masanctions ngaabviswe nekuti ari kukanganisa zvinhu muZimbabwe.
Iyi nyaya yemasanctions I reserve my comments because kuzviitwa masanctions pana paine zvikonzero. Zvikonzero zvacho zvakaita kuti masanctions aiswe zvabva here kana kuti hazvina kubva. Tofanira kutarisa pakuti chakaita kuti kuve nemasanctions chii. Kana chii chekuti panga paine mareasons, mareasons acho abviswa, then I think it's okay. Because reason emaelections emasanctions, the way I understand it, yanga iri nyaya yemahuman rights oppression, people were being oppressed. Asi kana pasina change, then hapana reason yekuti masanctions abviswa. Kana paine change, yes, masanctions ngaabviswa. Vataura nyaya yekuti corruption is going to eliminate, corruption is going to take time to eliminate corruption. Kwandiri corruption haitori time, because seleader unofanira kuziva kuti apa ndipo pane corruption, obva upa stopa ipapo. Maleaders ane corruption, anenge anzi ane corruption kana kuti ari kuizvezvo renyaya yecorruption, you remove the cause from the problem. Pede kuti munhu anonzi anoinvestigate achiri mini oramba aripo paposition iyo, zvinenge zvisina kunaka.
Sachigaro veMDC USA vasvidzai rusvidzo vari parunare kuIllinois muno maAmerica natanonoka hwande weStudio 7. Asi nhengo yeZANU-PF iri muWashington DC muno maAmerica vaFrank Guni vanoti mutungamiri wenyika akataura mashoko akakosha ekuedza kuumba ushamwari nedzimwe hurumende, izvo zvakasiyana zvikuru nezvaiitwa nevaimwe mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Avaizivikanwa nekutora mukana wemisangano yakadai kutuka nyika dzekumawirira.
Aiwa, tinoti mashoko amunangagwa mashoko akanaka zvikuru avakatura. Chekutanga vakapembedzawo kuti vari kutungamirira United Nations General Assembly yezvino kana kuti president ndiye munhu wechina chete wechikadzi kubata chinzvimbo ichocho. Vakatiwo Zimbabwe inoremekedza zvinzvimbo zvemadzimai nevechidiki. Saka naizvozvo Zimbabwe inofara nekuti pavakataura panga paine mudzimai ari kutungamirira United Nations. Vakabata nyaya dzakawanda zvikuru vaPresident Mnangagwa dzinosanganisira kuti Zimbabwe yakaita sarudzo dziri pachena dzanga dzine runyararo. Vakataurawo zvekare kuti vane urombo nekurasikirwa kweupenyu kwakazoitika apo sarudzo dzanga dzapera. Asi vakati mukutarisa kuti chii chakaitika, vakaunganidza chikwata chiri kuongorora kuti chakanyatsokuitika kuti nyaya iyi inyatsokutsvagwa kusvika pamudzi wayo. Ndodzoka zvakare vakabata nyaya dzokuti Zimbabwe icharamba ichibatsira United Nations mumabasa ayo anosanganisa kuchengetedza runyararo mune dzimwe nyika yayo inonzi peacekeeping. Vakabatawo nezvekunze kwenyika vakati Zimbabwe inoda rubatsiro zvinoenderana maererano neclimate change kana kuti kusanduka kwekunze. Zvinhu zvakawanda zvavakabata.
Kune vamwe vaguni vari kuti mashoko akataurwa navamunangagwa haana chikuru chaakasiyana nezvaigaro taurwa navamugabe vaive mutungamiri wenyika. Zvii zvamungataurwa ipapo?
Aiwa, ndingati ipapo vanhu vanenge varasika. Vamunangagwa vakatura mashoko akasiyanei navamugabe nekuti havana kutukana nedzimwe nyika. Vamunangagwa vakashandisa mazwi ekuda kuti vakare nedzimwe nyika tibatane pamwe chete. Hongu vakashorawo kubatwa nokumbunyikidzwa kunoita vanhu vekupalestine nevanhu vekuwestern sahara, uko kunonzi kusahara arab republic, asi havana kuzviita vachishandisa mashoko ekutuka. Vakazviita vachishandisa mashoko ekuvaka kuti ngatibatsirei vanhu ava vari kumbunyikidzwa kupalestine nekuwestern sahara.
zvezvikuru zvamungatiwo zvingasimudzwa nedzimwe nyika kubva mumashoko avamunangagwa?
Tingati chinhu chikurukuru ndechekuti vamunangagwa vakaburisa pachena kuti hurumende yavo yakazvipira kushanda nemamwe mapato ari munyika murunyararo. Vakati ivo vada kuti Zimbabwe ishande nevanhu vese veZimbabwe uye nedzimwe nyika murunyararo nekugara zvakanaka takabatana. Yavakaita kutaura nechirungu vachiti unity, peace and harmony. Mashoko akanaka zvikuru iwayo, uye vakataura kuti Zimbabwe yakavhura mikova yayo kuti vanoda kuita zvemabhizimusi vauye vazodyara mari dzavo kubatsira kuti Zimbabwe ibudirire zvive nepundutso. Uye vakataura kuti gwara ravo rehurumende yavo nderekuti nyika yeZimbabwe ibudirire, vana veZimbabwe vave nepundutso. Vakati ivo vachaita pese pavanogona napo kusimudzira maindastry kuitira kuti Zimbabwe isumuke patsva.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF muAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakaremerwa zvikuru neutachiwana pamwe nedenda reHIV neAIDS pasi rose. Amai Mnangagwa vakataura mashoko aya kumusangano wavakapinda nezuro kuNew York nemamwe madzimai vatungamiri venyika pamwe nevamiriri venyika dzemuAfrica. Musangano uyu wakanga uri pasi pedingindira rinoti Free to Shine Campaign, uchikokerwa nesangano remadzimai evatungamiri venyika dzemuAfrica reOrganization of African First Ladies Against HIV AIDS and the African Union. Sangano iri ranga richitsigirwawo nevamwe masangano akazvimirira anoti World Health Organization, UNAIDS, UNICEF, UNDP neAIDS Accountability International. Musangano uyu wakanga wakanangana nekutsvaga nzira dzekurwisana nekutapuriranwa kweutachiwana hweHIV neAIDS pakati pavana amai nevana vavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa pachikoro chavana mukoti cheMontgomery College muMaryland muzvare Opachi weshe kuti tinzwe zvizhinji.
Kana zvichizima zvatishao transmission, vanoreva kuti mai kana vachinge vaine utachiwana hweHIV pavanoyamwisa mwana wavo ndo paanobva abatira utachiwana hwechirwere cheAIDS hweHIV kubva pamukaka wavanomuyamwisa. Zvinogona zvakare kuitika pavanenge vachinouka chaipo, panogona kuitika kusangana kweropa as well. Saka ndo nzira mbiri dzinogona kuti mother to child transmission.
Kune anga achitaurwa nezvavo akanyanya ari kunzi mudzimai wemutungamiri wenyika vari kushingirira kuti awedzerwe munyika, ari kunzi ma-antinatal clinics. Ndo api aya anoshanda basa rei?
So ma-antinatal mental clinics akagara ariko and tinotenda kana mai vari kuedza kuti ati awande. Mantinatal clinic anobatsira nzira dzakawanda madzimai. Anobatsira kubvira kuvapote vacharikwa pavanenge vaine pamuviri kubvira pavanobata pamuviri vachionekwa kuti utano hwamai nehwemwana hwakamira sei pamuviri pachikura kusvikira vazosununguka mwana. Saka panguva iyoyo vanokwanisa kuitwa matest ekutarisa kana vaine zvirwere zvakasiyana-siyana zvinokwanisa kuafekta mwana asati azvarwa. Chimwe chacho chiri ichocho cheHIV. So zvinokurudzirwa tinovatenda chaizvo kana vari kuedza kuti vaone kuti madzimai mazhinji awane kusvika pamaantenatal clinic kana vaine pavanenge vaine pamuviri.
Zvii zvingaitwe kuedza kubatsira kuderedza kutapuriranwa kweutachiwana uhu kuvana vadiki uye kuti nyika yese ibetsereke?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitika kuti vanhu tibetserane kuti utachiwana husanyanye kupararira. Kutestwa kunobatsira kuti munhu azive status yake. Saka vakadzi nevarume vasati vasangana zvakanyanyisa kukosha kuti vapote vachienda kunotestwa. Kana vatestwa voziva decision yekuita kuti vaita protected kana kuti kana vachida kuenderera kuti vaite vana, then panenge pava kuchizoda zvakare kuti mai vasununguka mwana vaine utachiwana vakayamwisa mwana vanokwanisa kupa mwana wavo utachiwana. Saka ya ndizvo zvezvimwe zvingangoitika hazvo kuwana panowanika protection kuitira kuti vanhu vasati vatapurira nechirwere, asi zvizhinji kutestwa kuitira kuti munhu uzive status yako.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa pachikoro chavana mukoti cheMontgomery College Maryland muno muAmerica muzvare Opachiweshe. Vachitaura vari parunare kuMontgomery College kuSilver Spring naIvan Zininga weStudio 7. Madzimai anorarama nekutengesa mumigwagwa kumasvingo vanoti mapurisa ari kuvambunyikidza pamwe nekutyora kodzero dzavo nguva dzose dzavanenge vachidzingwa mumigwagwa. Madzimai aya anoti dzimwe nguva vari kubatwa nhengo dzemuviri dzakavandika. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitwa netsangano rinorwira kodzero dzevagari remasvingo United Resident and Ratepayers Alliance, madzimai aati ari kubatwa nhengo dzakavandika apo anenge achidzingwa mumigwagwa nemapurisa. Mumwe mudzimai, amai Beauty Muzenda, vati havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa apo vanenge vachimanikidzwa kupinda mudzimotokari dzemapurisa pavanenge vasungwa.
Tati tiri zviri kuita mapurisa nekanzuro hozini kana ndikatiza vakandidzinganisa somunhu kadzi vosvika vondibata. Ino iyi sexual harassment takuharaswa hazvisisina kana chimiro. Ndobatwa nemurume wekanzuro, ndobatwa nemurume wepolisi, ini ndiri kutsvaga kurarama. Hazvino kuti kana ndakamira mustreet munomu kwangu kuda, but varume vekanzuro vava kuti mhanyisa sevanhu kadzi vosvika vachitimbundikira vachitiharasa. Hamene zvisiri zvebasa rekati vava kutodawo zvevakadzi.
Amai Serina Muhwava vati vari kubatwa nhengo dzisina kufanira nemapurisa anenge achiti ari kuita basa ravo.
Vakanzuro vanenge vachitibata zvisina kunaka panenge vachitikwidza mota dzavo dzekanzuro. Vanotibata vachitikurira mablouse edu, vachitibata mazama edu nemagare edu, vachitibata nepakati makumbo. Apa varume vedu vanenge varipo vakamira havazofari nazvo. Kana tasvika kumba uko vanosvika vachin'ara vachitadza kuti ndenge ndaita zvandiri vati ndichida. Asi zvimwe zvacho tinenge tisina zvatinoita. Pamwe tinotiza asi anoshinga kudzingirira achisvika achikubata blouse achikudhonza achikukanda mota.
Madzimai akawanda ati zviri kuitwa nemapurisa aya zviri kudzikisira chimiro chavo pamberi pevanhu. Vangovizita ngwenya avo vanotengesa nemudzimai wavo vativo vanorwadziwa zvikuru apo vanoona vakadzi vavo vachibatwa zvisina mwero.
Inini ndiri umwe anotengesawo nemukadzi wangu. Ndanzwa anenge achingobatwa achingodai saka nhasi ndati ngaasare kumba bhozi anogara achingobatwa. Saka chiri kuitika ndizvinani kuti tifaire mapepa kukoti tivasungise vanhu ava bhozi zvavari kuita mustreet umu vachitibatira vakadzi. Saka ndonyaya iripo, toda kuvasungisa tizive kuti constitution inozvibvumira here kuti vakadzi vetu vabatwe zvakudai vachimhanyiswa saizo zosaga ndoje kuchema
harubarwa chiti
vakubata pese pese chero pavabata kwabata madzamu kumagaro kwese kwese vachingovatora zvino order yatinenge tichitengesa saka hunhu wacho tinenge tingata umboone kuti kuindipi.
Muzare aleta masuna vatiwo pamusoro pekubatwa nhengo dzavo varikurumisa nembwa nekurohwa zvakaitisisa sedzimwe nzira dzinoita kuti vatyorerwe kodzero dzavo.
Isusu tirikuona kuti isusu the way yavati kutitreata nayo haisitombori wei yakanaka bhozi tikatotarisa kune dzimwe nzvimbo hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo ike zvinezvi vari kutitananisa nembwa vachitirumisa nembwa isusu hatina maweapons but ivo vari kutirumisa nembwa vachitirova nemabaton stick which is inini handina kubira munhu nda that one is a sexual harassment because ivo vanenge vachitibata sometimes vanotiita zvokutidhonza vachitibata panhengo zvisirizvo kana kuti dhonzadhonza vachitibata hembe dzedu vachidhonza hembe zvokuti unopedzisira watoshama which is zvinhu zvisina kunaka.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura Muzare Esther Chimanikire vati mapurisa anofanira kuremekedza kodzero dzemadzimai uye vachabatana nemamwe masangano emagweta anorwira kodzero dzevanhu kuitira kuti mapurisa akadai asungwe. Gweta rinoshanda riri mumasvingo vatapiwa gondo vati zviri kuitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzemadzimai vatiwo madzimai ari kutyorerwa kodzero dzavo anogona kuendesa mapurisa kumatare edzimhosva.
Zviri kuitika zvekuti vakadzi vari kuti vamapurisa pari kuya vachivabata panenge vachitengesa ari kuvabata nhengo dzavo dzakavandika dzakavanzika saka izvizvo tikada kuzvitarisa nemutemo wenyika section 14 yedu inopreventa inoti vakadzi havafaniri kudiscriminatewa against section 24 inotaura dziri nyaya dziri related nelabour vakadzi vane right yekusikawo minzi dzelivelihood dziri decent saka kuva vendor considering mahash economic condition ezimbabwe its a decent way of seeking livelihood saka ipapo vakadzi ivavo vari kuita vari mavictim sexual harassment I think vanongogona kuinvoka section 14 ne24.
Mutauriro wemapurisa masvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nestudio 7 panyaya iyi. Hurumende inoti icharamba ichidzinga vanotengesa mugwagwa senzira yekudzivirira kupararira kwekorera asi vanotengesa mumigwagwa vanoti korera iri kukonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena. Ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Zvakadaro mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa muHarare Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti nhengo dzavo dzichiri kuita hwagonzo nakiti nemapurisa mumigwagwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati zviri kungoenderera mberi tiri kuona mapurisa ezrp nevekanzuro vari kuswera vari mumastreet vachibvisa vari kutengesa mumugwagwa. Tingati zvatakangona tingesika last week ndo zviri kungoramba zviendeka decent food usu tiri kukurudzira seboka zvakaingotaura tondo rapfuura kuti nyaya haigadzirisi nokuswera mapurisa ari mustreet inogadziswa chete nokuti vanhu vagara pasi vataurirana kuonekwa kuti nzira dzingagadzirisa dambudziko riripo mberipi nokuti handionisa kuti zvinovabatsira mapurisa kuya mustreet everyday panoda kungowanikwa solution kuti togadzirisa sei nyaya iyi vanhu vachigara pasi.
Imiwo muri kuona sei nzvimbo dziri kupiwa nekanzuro kuti munge muchienda kunotengesera muri nokuti tinonzwa vekanzuro vari kuti inzvimbo dzagara dzichishandiswa semisika.
Aiwa manyepo hadzisi nzira dzagara dzichishandiswa semisika. Nzvimbo dzavari kutaura i2 yekutanga yacho kune kunonzi Coca-Cola kana vanoziva Sekei Road yochienda kuchitungisa padhuze nepamahofisi mahombe ecoca-cola ingori nzvimbo ingori open space hapana kana matoilets hapana kana mvura yechipiri yachona ndekunonzi kuna Coventry Holding Bay uko kumusoro uko kudhuze nemakotsi emajistrate uko hapana futi zvikwanisiro zvokuti vanhu vaende kundosenza zvakanaka kana kuri kuti vakuru vedu vekanzuro nehurumende nauya vari kubvisira mavhenda masiti ndeyekuti kupararira kwechirwere chekorera chinotadza sei kupararira kana vachiendesa vanhu kundoshandira kusina zvikwanisiro zvakaita semvura yacho yatoziva kuti kushayikwa kwayo ndokunokonzeresa kupararira kwechirwere.
Ko nyaya yekutiwo nhengo dzenyu dzimbomira kutengesa chikafu zvikuru chakabikwa kare nechinotonhora.
Aiwa zvechikafu chakabikwa kare I think zvinozivikanwa kuti ibasa revakuru vekanzuro kuongorora kuti ari kutengesera apa ndeupi une mapepa acho here. Tinovakurudzira kuti vasamisa vanhu kutengesa vanokwanisa kuna ndevekuenda vonokuongorora pari kutengesera munhu kuti pane utsanana here.
Mukuru wesangano reviset vasame wadzai vari parunare muHarare ne Studio 7. Sezvo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotaura kekutanga kumusangano weUnited Nations muNew York. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndikusiyai mina Standikile Musanga.